Vamunangagwa vakama mwe madzishe zvikakarara zvemota zvemhando yeIsuzu uye kuvavimbisa makadhi ekurapwa epikmas magesi pamisha yavo pamwe nekugadzira migwagwa yemunzvimbo dzavanogara. Kunyange zviri kupiwa madzishe izvi zvichibva pamitero yehurumende, vamunangagwa vati vanoona bato ravo rezanupf riri iro rinokodzera kupiwa rutsigiro apo vange vachikurudzira madzishe kuti achengetedze runyararo. Vamunangagwa vati vachaenderera mberi vachitarisa nokugadzirisa zvichemo zvakasiyana-siyana zvapiwa nevatungamiri vekumaruwa ava, kusanganisira kuti pasave nevemabhizinisi anoita zvicherwa munzvimbo dzekumaruwa vasina budiriro yavanounza munharaunda. Vasesa vanhu vanga vari pamusangano uyu pavati vashamisika kuti chimwe chezvichemo chemadzishe ndechekuti vanoda kupiwa mari yekunze. Mutungamiri wekanzuro yemadzishe Ishefochin Charumbira, avo vataura mutungamiri wenyika vasati vatora mashoko avo, vatora nguva yakareba vachirumbidza utongi hwehurumende yavamunangagwa. Vati kunyange hazvo madzishe achifanirwa kusave nedivi ravakarerekera, zviri pachena kuti bato rezanupf ndiro rakakodzera kuvhoterwa.
Kana toenda kuronza kuti vatungamiri unongotangarira nyaya ingationa kanzi kune vakanogera nyika yenyu.
Bumbiro remutemo yenyika rinobudisa pachena kuti madzishe havafanirwa kupindura mune zvematongerwo enyika, asi pave nenguva vacharumbira nevamwe vachiratidza divi ravakarerekera. Vacharumbira vakatendeswa kumatare nenyaya yavo yekutsigira bato rezanupf iri. Vamunangagwa vati vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana pasi rose vanodada nekuve netsika nemagariro avo pachavo, vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vasade kutora tsika dzakaipa dzekune dzimwe nyika vachisiya dzavo. Vamunangagwa vati nyika inofanirwa kuvakwa nevene vayo, asi izvo zvinoitika chete kana vanhu vose munyika vakaguta. Vazinisani Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro nekutongwa kwematunhu uye vari muongorori yakazvimirira, vati hazvishamisi kuti vacharumbira nevamwe madzishe vari kudivi rehurumende yezanupf.
PaUDI munoona zvichinzi madzimambo akatsigira declaration yeindependence yakaitwa navasmith. Saka tinowana kuti madzimambo pachavo nguva zhinji vanoita sevanorerekera kudivi remapato anenge achitonga nokuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira, chokutanga mabhenefitsi pachavo, nokuti nguva zhinji mambo unokora kubva kuhurumende nezvimwe zvakawanda zvinoita kuti umambo naiye mambo ave nechiremera mukuita kwake kwebasa.
VaSweden Chiodza, mutauri webato reCCC mudunhu reBulawayo, vatsinhirawo zvimwe chete.
Kasekutanga tisharumbira vachorwa nevanhu sezve dare redzimhosva rakatombovaona vaine mhosva, zvinova zvinhu zvakaita kuti vanhu vasafare pavakasarudzwa mukomiti yeAfrican Union. Munangagwa vagara vanozikanwa nyaya yavo yekushandisa maoko ehurumende kuita zvematongerwo enyika. Apa hurumende inenge itarisirwa kunzi ichaitira munhu wese zvakaenzana.
Murongi wezvekufambiswa kwemabasa musangano weElection Resource Center vaSolomon Bobo Tsunu varumbidza kurudziro yekuchengetedza runyararo, asi vatiwo zvakakosha kuti madzishe atevedzere mitemo yenyika. Musangano wemadzishe unoitwa gore rega rega, asi waive wambomiswa kwemakore matatu apfuura nekuda kwekutekeshera kwechirwere checovid-19. Musangano wegore rino ndiwo wekutanga kupindwa nemasadunhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.